Be well, be safe, and have a great week ahead.
Mangwanani akana kava tereri tino sangana zvakare mangwanani anasi uri musi wemuhuro 20 gunyana September 2021 makaterera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Varairidzi vanoti hurumende iri kutadza kuendesa kuzvikoro rubatsiro rwechimbi chimbi. Asi hurumende inoti ndiyo yoga inogona kumisa denda reCOVID-19. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden mangwana vachataura kusangano reUnited Nations General Assembly kwokutanga semutungamiri weAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vana 4 vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, uye vamwe vanhu zana nemakumi mapfumbamwe nevapfumbamwe 199 vakabatwa nechirwere ichi nezuro kwakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana mashanu ane makumi matanhatu nevanomwe 4,567. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vave zviuru zana rine makumi maviri nezvisere zvine mazana mapfumbamwe ane makumi matatu nevasere 127,938. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vave mamirioni maviri ane zviuru mazana mapfumbamwe ane makumi mana nezvipfumbamwe nemakumi maviri nevashanu 2,949,025. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamirioni maviri ane zviuru makumi matanhatu nezvishanu zvine mazana matatu ane makumi mapfumbamwe nevashanu 2,065,395. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamirioni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro. Mutungamiri wesangano iri Dr. Takwafira Joe vanoti havazivi kuti sei hurumende ichiramba kushanda nevarairidzi mukugadzirisa nyaya dziri kunetsa muzvikoro. Dr. Joe vati hurumende iri kutadza kuindisa rubatsiro rwechimbi chimbi kuzvikoro, izvo vanoti zvave kukonzera kupararira kwechirwere ichi muzvikoro. Vanoti hurumende yave kurambidza varairidzi kuti vabudise mamiriro akaita zvinhu muzvikoro zvakaita seuwandu hwevana vabatwa neCOVID-19 kana zvimwe zvine chekuita nedenda iri muzvikoro.
Chirwere cheCOVID-19 charamba chingotandavara sorunyemba muzvikoro. Pari zvino tava nevana vanotopfuura kana 175 pachikoro chimwe. Zvikoro zvakawanda zvava ne worst situation. Vana Chegato High School, vana Tongo High School ndo dzakanyanyisisa kuva nevana vari kunetseka. Zvekare hurumende iri kutadza kuita chimbi chimbi kubatsira zvikoro zvakadaro.
Hurumende inotadza sei kugadzirisa zvinhu izvi, Dr. Joe? Hurumende inoti kwamuri pamusoro penyaya iyi?
Hurumende yagara ichingotaura, hapana painomboti inokundikana, muromo zvavo wagara uzarirwe negwisi. Asi chokwadi chemandorokwati ndechokuti hurumende yatadza kusungamira dzakondo denda recovid muzvikoro.
Pane humbowo hwezvamuri kutaura here izvi, Dr. Joe?
Yatosvika pasituation yekuti vaakutotumira mashoko kuzvikoro kuti hapana munhu ari kubvumirwa kunga achibudisa mastatistics kuti zvinhu zvakamira sei pachikoro kana kuti pane vana vabatwa necovid pachikoro. Tinoona sekuti patasvika apa ndo panoradza kuti maministry officials education ari muzvikoro ava kupenga, nokuti kuvanza information iri kutika muzvikoro hationi sekuti kugona. Isu tinoona sekuti information inofanira kuti izikamwe nevakuru vari muhurumende, vamhanye vaite chipatapata kubatsira zviri muzvikoro. Zvikoro zvakawanda zvatiri kutaura izvizvizvi hazvisati zvava zvikoro, ava malockdown centers kana maquarantine centers. Saka zvinonetsa kana vabereki vakatumira vana kuchikoro vachifunga kuti vana vakaenda kunodzidza iyo pasisina kudzidza, nokuti panenge pabatwa papinda covid kana kudzidza kwacho kune kwava kunetsa, nokuti zvikwanisiro zvokuona kuti vamwe havana kubatwa hapana. Saka vana vechikoro vaakutotyawo kuramba vachienda kukilasi, varayiridzi vaakutotya kuramba vachiita kukilasi. Isu tinongoti dai hurumende yakurumidza zvayo ikapa matesting kits vanhu vese vanenge vari pachikoro, vangava varayiridzi, vangava vana vechikoro, ingava ancillary staff, vobva vatestiwa.
Avo vange vari mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe, Dr. Takwafira Joe, vari parunhare kumasvingo nestudio 7. Asi mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vaudza Blessing Zulu westudio 7 kuti hurumende ndiyo yega inokwanisa kukunda denda recovid-19. Izvo vanoti ndizvo zviri kuitwa nehurumende, vachiti vari kubudirira mukurwisa denda iri.
Zvamunoona vaZulu, nyaya iripo ndeyekuti isu sebazi redzidzo, sebazi reprimary nesecondary education, tisu tiri kukwanisa kubata denda recovid rakatenderera manharaunda edu.
Kosei muchidaro?
Nekuti muzvikoro medu tinoshandisa yatinoti very scientific profiling, yatinoti standard guidelines for the prevention and management of COVID-19 in all learning institutions. Inenge yakabumbira zvenemastandard operating procedures atinoita, ekuti tinoita test na munhu achisvika pagedhi tichimuskrina tichiona kuti zvechokwadi uyu munhu mutano. Akataona kuti akadaro tinomuti iwe chibva wageza maoko, tomusanitiza, tomupinza muchikoro. Asi tinenge tichitomutaura kuti gadzirira yatinoti social distancing, iwe usaswedera padhuze neuyo, usaswedera neapo. Saka isusu zvatinga taita semuzvikoro medu takwanisa kubudirira kubata denda recovid-19 rabva mumatunhu edu.
Avo vange vari mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vari parunhare muHarare naBlessing Zulu westudio 7. Mutungamiri weSouth Africa Vasiro Ramaphosa vatumira mashoko enyaradzo kumhuri, hama, shamwari nevagari veguta reJohannesburg vachichema vaimbova meya weguta reJohannesburg vaJoli D. Matongo, avo vakafa mutsaona yemotikari nemusi wemugovera. Mumashoko avo enyaradzo vaRamaphosa vati zvinogozha kunzwisisa chiitiko ichi, zvikuru tikatarisa kushanda kwaitwa navaMatongo uye kuridzana kwavaiita naivo vaRamaphosa nevagari vemuSoweto. VaJoli D. Matongo, avo vane vabereki vakaberekerwa muZimbabwe vange vave nemakore makumi mana nematanhatu. vakashaya vachibva kuSoweto kunokurudzira vatsigiri vebato ravo reAfrican National Congress kuti vanyorese kuvhota. Nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muPretoria muzvinafundo Riki Mukonza vanoti kunyangwe hazvo vamwe vanhu vachifungira kuti vamatongo vakaurawa nevamwe vavo vezvematongero enyika, sekuona kwavo iyi itsaona isingaratidzi kuti pane chikiribidi chakaitwa.
Meya vekuJohannesburg vaJoli D Matongo avo vakapinda pachigaro cheumeya mwedzi mishoma ichangopfuura vari kunzi vashayika mutsaona yakaitika nezuro. Mutsaona iyi yakaitika ivo vega ndoo vari kunzi vakashayika, vanovabatsira vaviri vari kunzi vari kuchipatara.
Veruzhinji vari kuti pamusoro petsaona iyi?
Chiri kunyanyotaurika pamusoro penyaya iyi ndeiche ifungidziro iri kuitwa nevanhu kuti meya ava vanogona kunge vakakanganiswa nevamwe vavo vavanoita navo zvematongerwo enyika, vanogona kunge vasina kufarira nyaya yekuti ivo vane midzi inobva kuZimbabwe. Asiwo vamwe ndo vari kuti aiwa inongova tsaona yakangoitikawo ichibva yatora neivava. Saka ndo nyaya yakaitika kuJohannesburg.
Pakaitika tsaona iyi meya vakange vachiendepi uye vakanga vachibva kupi?
Meya vari kunzi vakashayika vachangobva mukusangana nevagari kune imwe nzvimbo yekuJohannesburg. Vakanga vari ivo naPresident Cyril Ramaphosa naPremier weGauteng vaDavid Makhura. Saka zvakangokatyamadza vazhinji kuti musure mekunge vaita basa rinovasa rakanakira bato reANC vobva vanzi vasangana nenjodzi yavakasangana nayo. Ndo zvakaitika kuJohannesburg.
Professor, munofunga kuti chii chichaitika pamusoro penyaya iyi?
Ini mafungiro angu pamusoro penyaya iyi ndeyekuti mushakabvu vamatongo vakangosanganawo netsaona yaigona kunge yakangosanganikwa nayo nani kana ani zvake. Asi nokuda kwekuti pane kutaurika kwakanyanya pamusoro pekusumukira kwavakaita kuenda pachigaro chekuva meya weJohannesburg, zvinosumudzawo mutauro pakati pevanhu kuti nemhaka yerufu rwauya musure mekunge vachangoenda pachigaro ichi. Uye mumwe mubvunzo uri kubvunza vanhu ndewekuti nemhaka yevarivo vega vashaya, asi vamwe vaviri vanga vainavo mota imwe chete vakungokuvara. Saka kungo mibvunzo hayo inongouya musure mekunge paine zvaitika zvakaita setsaona iyoyi. Asi handina mutsvakirizo yandaita, handina kuona chingandiratidza kuti pane zvinogona kunge zvichiratidza kuti vamatongo pane vavakanganisa. Asi tiri kutaura nezvematongerwo enyika kapa, mune zvematongero enyika pane zvinogona kuitika zvakavanzika zvatisingagoni kugona kuona isu vanenge vari nechekure.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muPretoria muzvinafundo Riki Mukonza vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. mitombo tarisa zvirimu mapepa nau anasi. Muzimlife.com Gutare Blawayo rinoti mapurisa aro achasunga varidzi vedzimba vasingaturiki zvikwangwani zvinoratidza namba yedzimba dzavo, richiti wese asingaratidzi namba yeimba yavo achabhadhariswa faindi inoita zviuru zvishanu zvemadhora. Gutare Blawayo rinoti izvi zvaitirwa kuti motikari dzekudzima moto, maambulensi nedzimwe dzikurumidze kusvika panzvimbo dzinoda rubatsiro rwechimbi chimbi. Newsday rinoti Muzanupi PF matanga kurwisana zvichitevera urongwa hwekuronga patsva nyaya dzezvigaro mumatunhu nemumawadhi ebato iri. Mwedzi unouya Zanupi PF inotarisirwa kuita sarudzo mumatunhu ayo, apo vatungamiri vatsva vematunhu vachasarudzwa. Kurwisana uku kunonzi kwaparadzanisa vatsigiri vebato iri, vamwe vachinzi vari kutsigira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, vamwe vachinziwo vari kutsigira mutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga. MuNewsday makare meya veguta reGweru vaJosiah Makombe vazivisa kuti bhiri remagetsi repamwedzi rave mamiriyoni makumi maviri nemanomwe 27 million, vachiti kana mari iyi ikasabhadharwa zvichakonzera kushayikwa kwemvura muguta. VaMakombe vati kanzuro yeGweru yave nechikwereti chezesa chinoita mamiriyoni zana rine makumi mana nematatu $143 million. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Zvidono nhasi kuno kunyika yedu yeManikali muZimbabwe, kuManikaland nzvimbo inonzi Bangure kuruti dhemu, taunganidzwa zvichitaurwa kuti inyaya inoitwa yekurima yepfumvudza. Parizva ndaona nhasi ndazoona kuti ZANU PF ine maitiro ayo. Pane mutoro wenhau auya abva kuZBC. Mutoro wenhau uyu amba atorwa ndobva aiswa panze. Mayouth eZANU PF atanga kushara vanhu vachitanga kuno lection zvamuchabvunzwa kurunzi paredhio. Zvinofanira kuti zvichange zvichibuda kunzi ED Munangarwa munhu ari kugona, munofanira kupindura zvakadai zvakadai zvakadai, zvisiri izvo zvasiri pagiraundi. But zvandaona nhasi ndaona mashura paruti dhemu kwaBangure muManikaland mumboira kwamurambinda uku. Vedu venyika yafa, ende nyika yafa, vanhu vari kumobhilaizwa. Vabereki votaurwa kuti hurumende ichakubatsirai, imi muri kunzi itai dhevhelopumendi, indai kuchinyakare mudye mufushwa nedovi ndokuti musimbe. Hameno kuti ivo vanenge vadya nyama kuti havadi kusimbawo here sevanhu vekumaruzevhu. Zvizhinji handidi kutaura angu asindatenda ndini anokwadziwa mheremhere.
Vashamara vestudio 7 makadiniko? Anamukoma wange nanamukoma Jonga kandimire, muri seiko? Tinotenda nenhau dzamunotipa nguva dzose, tinotenda chaiko. Haina handira sindateerera nhau yestudio 7, notipa nhau dzinotifadza chaiko, dzinotimutsa mupfungwa umu. Ngewakarara vese zvewakumuka mupfungwa umu. Tangaviro nenhau dzemunotipa nguva dzose zviriitika muZimbabwe.
Sei pastudio 7 apo unotwa Wilson Maheni. Tine chichemuro nerodhi rokubva paBring pasai pakuenda kwaMaheni uku. Hatisina rodhi, takakufamba munyika. Ameno kuti zano yacho iri ipi, yakatarisa ipi? Nokuti yaifanira kutarisa manyika yose.
Makadi makadi pastudio 7 apo ana Jonga kandimira. Aiwa inini ndiripo. Ndinoti rambai muchienda mberi nenhema dzenyu dzamunotaura. Muri vanhu vasingadiri vakarerekera, asi rambai muchienda mberi nenhema dzenyu dzamunotaura. Nyachikusvora muchitsigira munaro divi ramakarerekera, asi munoti hatina zvese zvamunotaura. Zvese zvamunotaura taurai zvono kwaro, kwete kuda kunyepa muchizvivisa zita roumwe murume. Ndatenda hangu.
Magadi pa Studio 7 wanamkoma Tanono Kawande, wanamkoma Pleasant Zulu, wanamkoma Jonga, wanasisima Velas vese kwa muri koko muri sejim ndoda wangu taronya ye uyoyo monjora singa zibato rano fana kupikisa unopikisa bato rano pikisa bato guru no pikisa ndoroda no pikisa iyo uru kudachi ya uja uru kudande chibu udoti udoti vecha misa wangu fotere udoja uru kudewe monjore usatu uraini jara yu usada ukuti jairire usa jairira wani ah.
Ndoti moroi moroi pa Studio 7 hapo. Ini ndo tanga ukunda wanasi. Ndiri mteri wa Studio 7. Ndoti batu webasa ya imburi bata. Tuguri wa jese. Tiri pa South Africa hapa. Ay, ziruguya. Moro ya Zimbabwe. Studio 7 hapa tukugara kuchema kuchema zivanezi wapana chinoti nakira kumusha uko nilipa South Africa hapa pa East London hapa sita nuitiwa hapa makondo ndinova kuchiredi sauti shipinda polo tuta ando tena mabasa ina urumuti itirawa uruguti uisa zaka wanda 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 ndera imbiri na zo tribuzi wazinika edu ya izuya
Studio, pastutio hapo. Mamuka sei, vachamarari vese vari kunze kwamakungwa nevari munyika. Makadi nimesa zvine vachamarari nevatereri. Haiwa ndoda kungotaura zvangu nemabasa ezano kuti mabasa ezano pane rino pasi achaverengwe. Vese vachisangana namumonzora mabasa avo achaverengwe. Indo waumbonyara nisi kuti vanozi pa homonyara vanozi zvondoita here takanzi tipinde mumunda paya vanhu vakatorera varungu minda asi ndo wakumbonyara ndikamborangara kuti kune vanhu vanhu vezano mabambo chaiwa nevakadzi nevana akatorera varungu misha akanogara pamusha wacho ndoda kuti pachivanhu ndozvonyadzisa ini kuti bambo yakaperera chaiyo kunogara pamba paigarwa nemwe bambo pakavaka imwe bambo hazvazviri nani musiye dzimba dziyaka kuti mudziputse muvaka dzimba dzenyu apo pamutemo hazvitendedzero pamutemo wechivanhu kunopinda mubhedhirumu manga muchigara imwe bambo nokuti murungu wakafanewe haiwaivo kunyara mabasa ezano zvose zvavanongoita zvangu vangonyangadza munzeve dzevanhu nda zvakawanda totenda izvezvi ndiri pano pabhowera
makadiko vashamarari vestudio 7 makadiko hei kuna zvati zvinhu zvoitwa nevakomana vezano pe zvinondoshamisa zvikuru zuro ndezuro uyu kainhesiparadha aita rata tiri kutumira vanhu vachitida nezvediaspora vhoti tichadzisawa nezvediaspora vhoti now 2 minutes hawa hakuna constitution yekuti tinofanira constitution yakagadzirwa nani ko constitution kuti vana vari kuoutside vavhoti vekumalawi vemozambique vanovhota tongokundwa kundwa nevamwe ava wai vachidaro so kutya kudyiwa makasimba here varume vestudio 7
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mangwana chipiri mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vachashanyira muzinda weUnited Nations muNew York vagotaura mberi kwesangano reUnited Nations General Assembly kwokutanga semutungamiri weAmerica. Vamwe vanongorora zvematongero enyika vanoti vaBiden vane zvipingamupinyi zvakawanda zvavanosungirwa kutaura pamusoro pazvo zvinosanganisa mabudiro emauto eAmerica muAfghanistan nekushatirwa kwakaita France zvichitevera zvibvumirano zvakaitwa pakati peAmerica, United Kingdom neAustralia. Dzimwe nyika dzakaita seFrance dzisingazivi izvo zvakakonzera kuti France ishedze vamiririri vayo kubva muAmerica nekuAustralia. Vatungamiri vanenge vasi kumusangano weUnited Nations uyu vanosanganisira vaEmmanuel Macron vekuFrance, va Vladimir Putin voku Russia, amai Angela Merkel veku Germany na va Xi Jinping veku China. Vanongorora zvematongero enyika va Calvin Manduna vanoti chimwe chezvinhu zvikuru zvichada kutaurwa nava Biden inyaya yemamiriro akaita COVID-19 pasi pose, pamwe chete nekuratidza kuti America yatora zvakare chinzvimbo chayo chekutungamirira nyika dzose pasi rose.
Ndingati nyaya huru yekunotarisira mashoko ava Biden kuUN General Assembly inyaya imbiri yekutanga inyaya yeclimate change. Ndofunga vanenge vachida kubata kuratidza kuti America yave necommitment kumaagreement eclimate change uye inenge ichida kuti pamusanya yeclimate change zvakare. Nyaya yechipiri itimu yavakakampena nayo kumaelections yekuti America yadzoka paInternational stage. Saka vanenge vachida kuratidza kuti America yadzoka zvakare pakupa leadership munyaya dzekusunda democracy nemahuman rights muinternational governance. Panyaya iyo zvichavanetsa nekuti vari kutaura mushure mechaos yatakaona kuAfghanistan and nechaos iri kuitika kunyaya neAustralia nechina kulingana kwavari kuita neFrance. Saka tichaona kuti shoko ravo richakwanisa kubuda zvakanaka here.
Usahwira hweAmerica hwakamira sei zvichitevera kupokana kweFrance nehurumende yavaBiden pamusoro pezvombo zvenyuclear?
Usahwira hweAmerica neFrance hauna kumira zvakanaka. Mashoko ataurwa nevekuFrance mashoko akasimba zvikuru mudiplomatic circles. Uye vekuFrance vadzora ambasada wavo neambasada wavo wekuAustralia kuti vazova briefa kumusha. Vari kutaura mashoko ekuti vakabayiwa kumusana nebanga and trust inenge hapasisina and also vari kuti vakanyadziswa senyika yeFrance. Saka zvichienda kumberi zviri kuratidza kuti kunato ikoko kwavanosimboshanda vose munyaya dzechiuto hakuna kumira zvakanaka zvachose. And zvaitika kumashure zvitiko zvekuAfghanistan nemabudiro akaita America. Saka chaa chichipiri America ichishanda isingaudzi vana France nemamwe mabhura ekunato kuti ndo zvavachaita.
Icho chimiro chavaBiden neAmerica chakamira sei mumaziso edzimwe nyika?
Chimiro chavaBiden neAmerica zvoin dependa nekuti uri pai kuAmerica. Kana uri ally yavo vana Japan wa Israel Britain mee mchifara zvikuru na Biden nekuti ndo masahwira enyu mchifara kuti America yadzoka. Asi nezvichitika zvakaitika kuAfghanistan even maally acho kuEurope kunato kuya nedzimwe nyika nana Asia ndoona nge dzave kutarisira dzichinesuspicion kuti vanhu ava havatembeki.
Avo vange vari vanongorora zvematongero enyika vaCalvin Manduna vari parunhare muWashington DC neStudio 7.
Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu VOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Varairidzi vanoti hurumende iri kutadza kuendesa kuzvikoro rubatsiro rwechimbi-chimbi, asi hurumende inoti ndiyo yoga inogona kumisa denda recovid-19. mutungamiri weAmerica vaJoe Biden mangwana vachataura kusangano reUnited Nations General Assembly kwakutanga semutungamiri weAmerica. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.